achitaura pakuvhurwa zviri pamutemo kweHarare Agricultural Show, mutungamiri wenyika vati vanhu havafaniri kungorima chete asi kuti vanofanira kutora kurima sebhizinesi, vachiti kana izvi zvikaitika nyika ichabudirira. Vati hurumende yavo ichadzika mitemo nekuita zvirongwa zvinoita kuti mabasa ekurima abudirire munyika.
We are desirous to see the drastic reduction of the importation of food and agro-based products. We will accelerate the goal to end hunger in our country.
Vamunangagwa vati zvirongwa zvepfumvudza intwasa, Presidential Input Scheme John Deere neBelarus ndezvimwe zvezvirongwa zvakanangana nekupedza dambudziko renzara munyika.
We will not tire in implementing agricultural policies which catapult all our farmers, especially those in rural areas, to improved income levels and greater prosperity.
Vatiwo hurumende iri kugadzira migwagwa kuitira kuti varimi vasanetseke kuwana mbeu pamwe nekuendesa zvirimwa kumisika. Vatenda Zimbabwe Agricultural Society nekuronga show kunyange hazvo kuine denda reCOVID-19, vachiti izvi zvakakosha nekuti mwaka unotevera unotarisirwa kunge wakanaka. Vatawanda Mangisi vekambani yeSigenda, iyo yapa mimwe mibayiro nhasi, vati zvakakosha kuti varimi vatambire kana kupinda muzvirongwa zvehurumende sezvo zviine chinangwa chekuti nyika iwane chikafu chinokwanira munhu wese.
Varimi ndavasapoti chirongwa ichi nekunge vari vachiwane kumatiro vemakombaini, matiro vematarakita nezvinoshandiswa kuti varime. Saka varimi ndavasaita shy away from this program, ndavasapoti yepfungwa neprogramu yehurumende.
Kanzuru yeHarare ndiyo yawana mubayiro wekutanga pakurwisa denda reCOVID-19. Mutauri wekanzuru iva Michael Chideme vaudza Studio 7 kuti uyu mucherechedzo mukuru webasa guru riri kuitwa nekanzuru yavo.
Tinofara chose nemubayiro watawana wezveCOVID-19 under malocal authorities category, uyo unocherechedza basa rakanaka ranga richiitwa neguta reHarare maringe nekurwisa chirwere cheCOVID-19.
Va Edson Kulungwe vekugokwe avo vakaona mbeu yedonje pasi pechirongwa chePresidential Input Scheme vakaburitsa mabhero 240 akavawanisa zviru $23 zvemadhora ekuAmerica, ndivo vatora mubayiro wekutanga pavarimi vedonje. Vapiwa mubayiro wetarakita. Show yegore rino iri kupinda vanhu vashoma nekuda kwedenda reCOVID-19 uye ichapera nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.